Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nebhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare neZuro. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefertilizer. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanachiremba muzvipatara zvehurumende, reZimbabwe Hospital Doctors Association, rinoti nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina zvekare kuwana mihoro yemwedzi wambudzi pamwe chete nemari dzemabhonasi dzinonzi dzakatanga kupiwa vamwe vashandi vehurumende. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti kusatambiriswa kwavana chiremba vari pakuramwa mabasa uku kwasvitsa mwedzi miviri vasina mihoro, izvo zviri kuomesera vana chiremba vakawanda nemhuri dzavo. Dr. Zvakada vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo rakatoisa chikumbiro kunhengo dzakakwanisa kuwana mihoro wemwedzi uno pamwe nemabhonasi kuti dzibatsirewo nemari nhengo dzisina kuwana mihoro.
Vana chiremba vaisaenda kumabasa havana kuwana muhoro wavo yemwedzi waNovhemba. Vato yemwedzi yechipiri vana chiremba vasina mari, vasina kutambira, ndo manera zvakaita.
Saka zviri kuita kuti vararame sei kana mati wamwedzi wechipiri?
Vana chiremba vari kungoraramawo semamwe macitizens emunyika yeZimbabwe vasina mabasa, vari kutongokiyakiyawo vachitsvaga chouviri kuti vange vari kurarama.
Pane matanho amuri kuitawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende kuzeya nyaya idzodzi dzekusaenda kumabasa kwana chiremba?
Isu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association takataura tikati tiri kuzotaura nemunhu wese anenge achishuvira kutaura nesu panyaya yekugadzirisa dambudziko riri pakati pedu. Hatina kumira kutaura nemakurukota ehurumende naminista wedu, takatosangana kanokwanaita katatu tingoonesana nyaya idzi. Takapedzisira kusangana musi wechishanu apo taikurukura nenyaya idzi. Takaita mawazo akawanda fani 2000 kazwasira isusu hatinotiwo maminimum demands edu atakatarisira kuti vana chiremba vange vachikwanisa kudzokera kubasa. Vakatiwo vachazenge vachatora kune mamwe mabato avo ehurumende anosanganisira treasury nekumaattorney general kuti zvinge zvichigadzirisa. Saka vakatiwo vachazodzoka kwatiri, takangomirira kunzwa kwavari kuti taapata. Hatina kumbobvira takamira kutaurirana nemakurukota kana nani zvake anenge achida kutaura nesu.
Saka pari zvino vana chiremba vangani vamiswa mabasa mushure mekuenda kumaheringa?
Nhamba chaiyo hatisati taiwana nekuti tinodayira kuti maheringa ari kuitwa nehealth service board, asi sekungoburiswa kwavakaita tikira pfurero vachitora noda kudzinga machiremba anokwana kuitaiyo 500 pa1600 machiremba ari munyika yeZimbabwe. Saka ndokungonzwawo kwatakaita, asi kuti tinyatsoziva kuti vadzinga vangani pazuva ranhasi nekuti vacharamba vachidzinga kusvika pasi zvine zvakutodaiwo veHSB variwo vanopindura.
Tiri kunzwawo kuti sesangano muri kukurudzirawo kuti vana chiremba vanenge vakawana mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi avo mwedzi uno vabatsirewo vamwe vasina kuwana mihoro. Mungajekesa kuti zvakamira sei ipapo?
Tiri kuti isu kune avo machiremba anga ari kuenda kubasa akawana mihoro yavo, sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association tiri kuita yatinoti iyo crowdfunding kuti tinge tibatsirawo vamwe vedu vasina kuwana mapei kwemwedzi miviri yapfuura iyo. Saka tirikungoti vanokwanisa vanonga vachidonata kunyanya kune machiremba edu vari muprofession anenge achikwanisa kubatsirawo angave chiremba waanoziva kana waasingazive kuti tingokwanisa kunge tiri kuwanawo chekudya pamwedzi miviri yapfuura iyi sezvo asina kuwana mapei avo. Crowdfunding iri kuitwa, iri kuita isusu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kunyangwa zvimvura yaturuka, varimi vakawanda vakasangana nedambudziko guru rekushaya mbeu nefertilizer sezvo zviri kudhura uye zvirongwa zvehurumende zvakaita secommand agriculture zviri kuda kuti vatanga vaende kumabhanga. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mvura yaturuka akatinonoke hayo taitinga pamwe chaturuka pakati nekupera kwaOktobha kaina yazoturuka pakati panovhemba zvino hazvina kutaka hazvo. Shuwa shuwa yaturuka chaizvo zvakasimba. Inotifadza mvura izvi, asi sefirimi gore rino zvakada kuti omerei gadziyo yemari tiwane maitenge mainput mari chai chaiyo varimi zvakati omei. Chirongwa chaiita kuti makore matatu apfuura varimi vakwanise varimi vakuru vazhinji vakwanise kurima secommand agriculture kana kuti semaspecial program emaize nesoyabeans newheat chakazopiwa ndikine mekuti commandisi changa chibateka zvino rwendo runo chakaindirwa maitiro acho chichidza mabhengi ndo chipinda aite ape varimi mari kana kuti mavhocha ekuti vanowana mainput. Zvadaro izvo varimi vedu muno kutaura chokwadi ukama hwavo nemabhenga hauna kumira zvakanaka.
Ko, chii chiri kunetsa pakuenda kumabhenga apa?
Maprogramu akafanana naiwaya akamboitwa makore apfuura ayo tichitanga 2010 kusvika 2012 varimi vakawanda vakasara vatsva vakasara vachichema nemabhengi iwaya. Saka ukama hwaunonyatsomira mushe asi ndo nzira yakundifambwe nayo. Zvakatinonoka hazvo kugadziriswa kuti zvichiitika, asi varimi vaakuendawo kumabhengi ikoko akatarwa acho akapinda muzvirongwa vaakuendawo vachiosaina pepa. Asi nyaya yekuwana mainput acho hatikorai kunonoka nekutitarisa nemawandiro aita mvura.
Ko, kutengawo mbeu zvakamira sei nefotereza iwo mwaka uno?
Vauchiki vembeu nevagadzi vefotereza vari kutiudza isusu kuti vane zvakakwana mumasoro mavo, asi vatinonyotirasa kuti vanogara vaine zvakakwana nevembeu vofetereza ka vanotaura zvavo kuti gore negore vanoti yakakwana asi tozoona ichizoshota. Zvinhu izvozvizvi mitengo yazvo patikaregera kushandisa mari yekunze takushandisa yedu yemuno vembeu nepotereza ava nemishonga yacho yatoshandisa kurima muminda iyi vari kuramba vachingotora mareti vari kuramba vakamaintena mapurize avo ekumahus neinterbank. Interbank ikangoti kwirei ivo zvavo zopirawo. Saka kumurimi manje asiri kuwana mari ikuenderana neinterbank yacho pazvinhu zvaaritengesa ari kuwanikwa achiona mari shoma yekuti achiotenga fotereza nembeu murimi azhama because inonzwa yakutaurwa kuti fotereza yakuma $500 pasaga. Mbeu dzimwe dzakuma over 1000 pambeu ino iyo vakupinda pahekta imwe chete masiga chacho anotyisa. Saka pakadzipa varimi papa pakadzipa chaizvo chaizvo.
Mutungamiriri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Kuna Kunaya kwakaita mvura muHarare nezuro kwakapa kuti vanhu vaviri varasikirwe neupenyu kumbare mushure mekunge motikari yavo yadonherwa nemuti. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo mumwe mwana aidzidza paKomba Primary School kuLupane akayeredzwawo nemvura akafa. Bazi rezvemamiriro ekunze riri kutarisira kuti mvura iyi ichapararira kunzvimbo dzakawanda, miti mizhinji yakadonha muHarare nezuro uye dzimba dzakawanda dzakazara mvura muHarare. Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasanganiswa nemvura idzi.
Nzvimbo dzinosanganisira Westly, Matidoda, Linanapfat inzvimbo dziri muWestly muward mandotungamira sakanzera, inzvimbo dzaAfrica chose nemafloods kunyanya nzvimbo iri pamanyinstens ari padhuze paen richard pana Blower Road apo pakona Blower Road nakona Tinwood Drive. So kwaita mafloods akaipisa chose. So na8 o'clock nhasi uno ndichaendapo ndondoongorora kuti zvakamira sei ndine macouncil officials. After ipapo macouncil officials they should make sure that vaita attend kudambudziko iroro kuti ringe richigadziriswa.
Saka vane matambudziko vanokuona ipapi chaizvo?
Vane matambudziko vose vanondiona padistrict office vamebrain. Vanosvika ipapo vachiona DO, acting DO anozi Maigambiza. Maigambiza ndo acting DO pane zvino. DO yedu vakaenda mustard list. So acting DO vanobatika paWhatsApp 0712-632-041. Anonzi Miss Gambiza ndo 8DO. Inini vandibata pa 0773-010-371. 0773-010-371. Inamba yakufona yekuWhatsApp 071-0785-918-125. 0785-918-125 ndiye WhatsApp. So kwa kushungo na 8 ziko chaya, nitange nda wangu tenenda njimbo idzodzo. Chasanga na marezi ni wanzi kwa msasa ku Westly. Kutuwa ngore ni vodzose za asa ni maflans. Kutuwa ni damu zikuwa la gabzirwa. Nanzo kutu ni mwama area, kutu ni wana wawiri wafa. So damu zikuwa kutu iso, juhuye tanya gabzirwa se community. So dariti hafe ide, kufakwe wani.
Asi, chii jirunya nyo konzi rama tambu zikuwa ya. Vamwe kama ni mbaru kuti makanzuru, haru kutu woka vanduwa wake kune zimwe nzimbo. Dzinenge dzichichengetwa mvura.
Yeah, chokutanga ndechekuti izvo according ne maflats aitika ku area hapana chine chekuita nekuvakwa kune nzvimbo dzisikabvumidzwi. Asi maonere andanzwa aitika ndekuti izvo pane mamwe mablockage emadrainage system ari kuitika nevaya vanorasa marara mumadrainage system nevaya vanorima side memugwagwa vachivhara drainage system. Zvakare kune previous council yaingopa maland developer kuti vadevelope land asi votadza kuzopesa basa riya. Zvotadza kuti council izo yaigadzira madrainage system. So kuri kuma areas akafanana neNanapark haitori ina madrainage system kuti mvura ifambe napo. So idambudziko iroro. But again council haikwanisi kuuya kugadzira dambudziko iroro kuti ise madrainage system vakati vapedzera nadevelope bundoma requirement anodiwa pamutemo wekanzuro nadevelope. So ndomatambudziko mamwe anenge achionekwa. So izvi takazoita mutemo takuita kuti any developer anodevelopa land afanira kutanga adzadzisa maroad first oisa madrainage system first before anything else. So that vanhu vachinge vazobhenefita kuwana pokugara haazotizi vanhu vaosara vachizoita maflan.
Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa varambidza mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vataure kuvanhu mangwana. Vachamisa vange vachitarisira kupa mashoko avo eHope for the Nation vari paAfrica Unity Square mangwana. MuDaily News mekare, kanzuru yeGutare Harare inoti iri kuongorora kuti haina kurasikirwa nemamiriro mazhinji here mumakore maviri apfuura zvichitevera kutengeswa zvisiri pamutemo kwemastend kuvashandi vayo. Munewsday, Ishe Nhlanhla Yamangwe ndiweni ventava zinduna vanoti vari kuenda kumataro edzimosva kuti vadzorerwe pabasa ravo sashe mushure mokumbomiswa basa. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri papfungwa dzavo.
Ini nyaya inondinetsa hino, uyu nduna uyo ari kuramba kuti sakunda ibvunzwe ane chinyi chaakavigapa. Ndiye nduna umwe uyu wokupinda nelaki kudurikidzana vachigumba. Ndiye nduna umwe uyu akati akauraya vanhu vakawanda haasi kutomboziva vanhu vacho kuti vangani. Ndiye semunduna zvakare ari kurambidza kuti mbavha dzibvunzwe. Kana mbavha dzabvunzwa oti hanzi haiwa ndiri kuti isusu tendai bita hasiri munhu anofanira kunge achicheya. Tarisai muone nyaya iri apa. Kana purezidendi kana vakangwara vazive kuti vari kukandwa pasi pebhazi nemunhu iyeyi uyu anonzi nduna, nokuti iye ndiye ari kuprotekta mbavha. Marumwe zuro vaimhanya vachiti masanctions. Masanctions ari papi kana sakunda aipiwa mari? Mari yorega kushanda zvayakafanira kushanda, yobiwa. Nhasi uno makoti edu haasi kushanda nenyaya yekuti chigumba anoudzwa zvokuita, malava anoudzwa zvokuita. Uyu wesakunda anoudzwa kunzi iwe ukaba tinokuprotekta. Nyika yedu inoenda kupi? Chii chatinosiyira vana? Hama dzangu ngatibatsiranei. Apa paita dambudziko apa. President Louis Matutu, youthwezano, uri papi mbavha idzi ndiwaidzitsvaga? Heads list yadzo dziri kuprotekta, uri kuti chii nazvo? Tibatsirei ipapa nokuti pakaipa.
Makaita vani wana weZimbabwe, ndinoitwa Filimon Chirekwa, ndiri kutaura ndiri pano paJoburg. Ndichipikisana nezviri kutaurwa nemuyouth uyu ari kutaura kuti tiri kukumbira vasevhia vasukuru kuti wangu achitimirira pane zvichimo zvedu zvatiri kuda. Aiwa, iwe wegara wataura chokwadi shamwari kuti rwendo urwu rwagara rwakarongwa kudhara, kwete kuti upiwe mashoko ekuti iwe chiita seuri kukumbira. Hatinonge takabvumirana newe izvozvo. Sevhia kasukuire munhu ane kambani yeekoneti zvinozikanwa neZimbabwe yese kuti badhi ndo iri kushandiswa muZimbabwe inowa babasa musha Sevhia kasukurere, uyo ari kudzinga vashandi nekutadza kuvabhadhara zvakanaka. Saka tinozoenda chirudzii tichindo chemakwavari. Iwe kana wafunga izvozvo iwe usashandiswa, nekuti wapiwa mari yakukwanira, kana kuti $30 iyoyo haigoni kufadza munhu wese wenyika yeZimbabwe. Kana Sevhia kasukure achida kutanga achiita purezidenti weZimbabwe ari undercover, hazvina kushata. Asi ngatanga ataridza washandi wake, kana taona kuti washandi wake waguta tozoona kuti aiwa zvinokodzera, nekuti hakuna mwana anobarwa achitanga kuenda grade 5. Mwana anotanga kuenda kupuriskuru kana kuti grade 1. Zvino grade 1 yaSevhia kasukwe here toiisa pawashandi wake wari kumushandira, tikaona kuti apasa ipapo ari kuabhadhara zvakanaka, kana afunga kuritrenja wapa mari dzakakwanirana, tozova kuti right. Havanokodzera kuti vangu vachiita baba kana kuti mudzidzisi. Zvino Sevhia kasukira hazvigoni nekuti ane nyaya dziri kumatare.
Makadini pano pastudio 7 musi mese vashamarari vestudio 7 sine vatereri vestudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Munoda Wafachifamba Usiku, ndiri muJohannesburg. Ndaida kuti ndipo muono wangu pane vavo vegrupu rinonzi veTyson wabantu, kuti vanotaura kuti vechidiki vangada neni ndiri wechidiki, asi tine bato ratinotoziva muZimbabwe rinofanira kunge richiwana rutsigiro. Saka chinoita kuti vafunge kundotora vakasuku here vatori nenhoroondo yokukonewa mukubata kwavo, chavanofunga kuti vanozovashandura chii? Tichirega kusiya bato ratakaona isusu rine vanhu vatakatoshanda navo vakatoshanda zvainzika, izvo kunge tichishandisa mafoni sazvindizvi, nokumusha kuti kunge kune mafoni, nokuti zvinhu zvese zvinge zvichinatso kunaka musystem dzese dzemanetwork nemaboosters neinini zvakaziviswa muZimbabwe nokumaruwa nokumaruwa zvakaitwa naiye Nelson Chamisa iye wechidiko futi.
kosi tinotadza kuti tiite fumusoro pamwe chete tese toziva kuti ngatitsigire bato iri tibude mumadhaka atiri awa nokuti ane nhoroondo inobatika Nelson Chamisa yekuti akashanda kuminister of communication akaita zvinorova zvakatosiya zvakadaro zvikandomira ipapo pazvakangosiyiwa ipapo.
Makadiko pastudio 7 apo vashamariri vese, aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa. Nhau yangu inini yakanangana nemukadzi uyu anonzi Linda Masarira. One, anofungidzira kuti vana vezimbabwe takapusa ende hationi hatifunge. Two, chaasiri kuziva kana ndikupusa here kana ndiri kuita sei. MDC haisiyo iri kutonga, iZANU-PF. Zvino iye ndanga akapfoma pati yake kuti anoisana neMDC, pese panongotora MDC, MDC yazodaiso. Chasi zvaZANU-PF ndo iri kutonga. MDC haisiyo iri kutuma masoja tovauraya vanhu. MDC haisiri iyo iri kutuma vanhu kuti vanhu vamwiso masuweji. Andi iye anoita anzi freedom speech iri muZimbabwe ndeipi? Iye vanhu varikuti vakataura vanobva vandotorwa usiku. Saka ndambozva kuti iye ari munyika ipi chaiya chaiya ari kumbogara chaiya chaiya kuti zvinhu zvachinja? Iwo manesi achiti akakumbira mari obva adzingwa basa, asi zviri pamutemo kuti vataure kuti varoda mari dzavo, vanoenda nekubasa, havana chokudya, wobva wadzingwa mabasa. Saka uyu mukadzi uyu chaiya chaika munyika yaari anotogara chaiya chaiya ndeipi? Anofungidzira kuti isusu vane Zimbabwe takapusa. Tiri kuzviziva kuti pati yake yakafungwa neZANU-PF. Vari kuitei nedhialogue yavo yavanoita nechinonzi Poland chavo chavari kuita chi? Kana vachiita kundoda kuvaka nyika, vakatanga rini? Nanhasi vanongodya mari dzenyika vachienda. Nyika inonzi haina mari. Uyu isikafunga uyu anongoenda kunze kwenyika every day. Chaari kumbonatsoita chaiya chaizvo nosa zvati chiina ivana Linda Masarirwa ivavo.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chokuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump inoti kuvakwa kwemisha kuri kuitwa nevanhu vechijudha mudunhu reWest Bank hakutyori mitemo yepasi pose. Kwemakore makumi mana America yange ichiti vanhu vechijudha havafanirwi kuvaka dzimba muWest Bank sezvo iri nzvimbo yainzi ingangozove bangi renyika yePalestine. Cameroon inoti iri kutyira kuti kuchave nekushomeka kwezvekudya kumaudzanyemba kwenyika paJohane Mugani weChad neNigeria, uko kune mafashani emvura ari kuparadza misha. Pari zvino mafashani aya anonzi auraya vanhu vanoita vanomwe. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi mana vakavhiringwa nemafashani aya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumazuva mana chete vanhu vapfumbamwe vakapfurwa vakafa mudunhu reCalifornia. Nemusi wechina, mwana wechikoro ane makore 16 akapfura vana vechikoro vashanu akazviuraya. Nemusi wemugovera, umwe murume akapfura mukadzi wake nevana vavo vatatu vakafa iye ndokuzviurayawo. Nesvondo, vanhu vana vakanga vachifara vakatarisa mutambo wenhabvu paTV vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe munhu apinda pamba pavo ndokutanga kupfura vanhu. Nezure, umwe murume akapfura vanhu vaviri panzvimbo inosiyiwa motikari pachitoro cheWalmart muguta reDuncan kuOklahoma. Murume uyu akabva azvipfurawo akafa. Mugari wekuOklahoma Tafadzwa Munjanja anoti nyaya yevanhu vanopfura vamwe yava kuda kunetsa muAmerica.
Tine matambudziko atanzwa nhasi makuseni zvichinzi kwaita bongozozo raitika rekupfurwa kwaitwa vanhu vatatu kutaundi rinonzi Duncan, Oklahoma. Paonekwa murume aonekwa achienda pane motokari yanga ine vanhu vaviri vanga vari imomo. Saka vanhu ava vaonekwa vakapfurwa and vanga vatofira mota imomo. iye munhu yangane futi auraya vanhu ava abva azozviurayawo ipo mushure mekupedza kuuraya vanhu ava. Munhu uyu anga achizivana nevanhu vapfurwa ava, saka yanga itori nyaya yeruvengo pakati pevanhu ava yanga iri kuita. Nekuti varidzi veWalmart vanga vachiti munhu uyu apfuura haana kumbopinda mustoro mavo kana kukonzera bongozozo mustoro, asi yanga itongori nyaya yevanhu vanga vari kunetsana pachavo.
Saka izvi hazvina kuitikira mustoro muWalmart, zvaitikira panze.
Ehe, zvinhu izvi zvaitikira panze muparking lot yepaWalmart, pamastore eWalmart ndopa zvaitikira. Mumwe wacho aurayiwa anonzi anga ambori mushandi wepaWalmart ipapo, asi zvaitika kumuparking lot, hazvina kuitika mustoro.
Mapurisa pane chavambotaura here pamusoro penyaya iyi? Pane chavamboti pakwana here?
Nepari zvino mapurisa havana kuda kubudisa mazita ewapfurwa, nyangowo zita reapfura wacho. Saka izvozvi vachiri kuedza kukumba nyaya yacho kuti vanyatsokuona kuti zvakonzera chii, kana kuti kupfuurana uku kwaitwa uku zvafamba sei.
Pane vamwe vakuvara here panyaya iyi kunze kwavava vatatu vanonzi vafa?
Hapana vamwe ba, iyo vatatu ava ndo vega vafa nenyaya yekupfuurana kwaitika. Saka hakuna kuzoitika kushayika kwevamwe vanhu, asi yanga ingori iyo yaunoti isolated incident yegun violence.
So kuziva kwenyu hapana chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mudambudziko iri?
Hapana, tinotenda Mwari kutiwo hapana chizvarwa chedu chekuZimbabwe changa chiri mubongozozo iri. Nekuti tichitarisa mitemo yefuti muOklahoma, vanhu vese vese vaakungobvumirwa kufamba waine futi yavo, nyangwe iri mumaoko nyangwe iri muhomwe. Wakabva kupasa mutemo muna November muno, unobvumira chero nemumwe anenge ari kungoda kufambawo nepfuti yake. Akaibuditsa pachena achiti ai maoko kana muhomwe, asinga require kuti ave nelicense. Saka kutongofamba munzira umo tichingonamata kuti tinosvika kumba zvakanaka.
Mugari weOklahoma Tafadzwa Munjanja ari parunhare neStudio 7.
Toki bote tombe uru yakabva mubure wawani, ichichitsidzo chatakaita inini namai. Toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe, mai topikande kukanganwe, mai minamato yenyu yose musatikanganwe. Toki mwanangu topikande kanganwa mainara pa nine manzi vakandisha fa kudumba zvizve kutamba nyangwe nikanzinda pa mai vanozvira mba wamwana hadaro vanondishuvira zvakanaka pai imimi mwari pomborerai pai pasipo ndingadai ndipi. Zvanaka usatikanganwe, mai topikande kukanganwe, mai minamato yenyu yose musatikanganwe.
Toki vibes amai mai tambokanonakidza zvikuru, sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefertilizer. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru patinokupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.